maonero anosiyana vanogona kukomplaina kuti kubatana hakuna amene kuti vanobva kumutunhu upi muno muZimbabwe. Tinofanira kuziva kuti chakakonzeresa kuti kuve neunity chii uyezve zvinorevei. Ndingada kudzorera vateereri kumashure. Unity Day izuva rakaumbwa namapato maviri amanationalist, ZAPU neZANU. ZAPU ichitungamirirwa navangomo vatinoti Father Zimbabwe, ikuwo ZANU ichitungamirirwa na the late president vaMugabe. Hakuna unity kana mupatanidzwa wakaita sauyoyo pangapufura munhu nhasi achiti hakuna unity. Unity yanenge achireva inenge iri ipi, iri yei, ichirevei.
Dr. Zembe, tirikuona kuti nhasi nyika iri kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day, asi vamwe vachichema kuti yanguve zuva rezororo, kubatana munyika hakuna. Munoti pamwe chete nemashoko ataurwa navachirumanzu?
Ichokwadi kuti kwangova kucherechedza zuva rakadomwa kwapepa gwaro ravanoti karenda rokungozorora, nokuti vataura vachirumanzi pachena kuti mubatanidzo wakaitwa namapoka maviri ezvematerezo enyika ZANU neZAPU makore makumi matatu namashanu apfuura, nokuti ndo dzaka dzakushana tirwisana. Saka mapato aya akabatana ndokuita ZANU pedu ipo nhasi. Saka kubatana kwacho kungagovako kwavanhu vezimbabwe tapipapa mapoka akapfekana akaita rimwe vaona kuti zvavanga vachiita zvaasii nomunhu dzavanhu vezimbabwe, nokuti vanhu vezimbabwe vakabatanidzwa norudzi rwechitema, vakabatanidzwa nekuwanirana, vakabatanidzwa nemitupo. Saka zvakagara zviri matiri kubatana kwacho ikoko. Ava vakanga vachirwisana vaitoita zvisine tika yorudzi rwezimbabwe, vaitenge vapinhana vachiovayana vachiovaisa vanhu zvisiri izvi, vakuda mutsika zvokubatana zvechiga chapo chevanhu vomuzimbabwe.
Vachirumadzi, pindirai tinzwi.
Ndinofunga Dr. Zemba mhene kuti unity yavanotaura ndeipi kana kuti inombonzi holiday. Iye zvino musi wa25 December izororo rinonzi Christmas Day. Zvinorevei here kuti maZimbabwe ndi ese maKristu muno munyika? Handizvo, asi ruzhinji runonzi ava ndo vanoenda kuchechi muZimbabwe. Saka zvakakodzera kuti tine nezuva iroro. Tine zuva rinonzi Boxing Day. Zvinomboreveyi kumaZimbabwe? Saka hatidi kupidigura chunhu chakanaka kuda kupesiwa maself agendas. Saka kana tikazova vane munhu kutanze kwai avanga vari mapato maviri akabatana, ora kwamwe mapato aivako ndo api?
Regai ndidzokere kuna Dr. Zembe. Tiri kuona izvino izvi munyika mune mapato ari kupikisa anosanganisira renyu imi vaZembe. Tingatarisira here kuti paitwe imwe Unity Day yekubatanidza mapato iwayo?
Zvakatiitika zvikapera ndezvemapoka maviri avo karimwe. Saka zvirokwazvo ndezvekuti munyika mune besano, zvirokwazvo ndezvekuti munyika mune chamutaranhara. Vona zviri kuitwa vatopiskala vana mhosva yavamhesa. Saka vachirumadzi zvavari kutaura kuti tinofanira kuti tiite kubatana kubatana. Hapana kubatana kuriko nokuda ZANU PF inova ndiyo yakabata matomo upfumi hwenyika, ndiyo iri kuvenga vamwe ichiponda vamwe ichitondiko zvino taakuzoponda.
Vachirumanzu,
vaZimba vaka mavabvunza mubvunzo kwavo, asi vanongobata bata apo napapo vachinzenga mubvunzo wambavabvunza. Chiriko ndechokuti havagoni kuanza mubvunzo uyu, nokuti vanoziva kuti pato ravo chero kwatsvuka chero zuva rikabuda nokumaudza nyemba, pati yavo haimbobvi yakahuna muno. Vakanguri vatiraya vachatiraya. Well, munhu ane shungu asi shungu dzacho hadzisi dzakabudira, ichocho vanoziva muhwandepa romwoyo wavo. Mahoridheyi haitwi maviri matatu nenyaya yekuti kwazoita rimwe bato rezvematongerwo enyika. Saka mubvunzo wenyu wokuti kuchazova neimwe Unity Day izvi because kwazova nerimwe bato rato hakusisina, ende maZimbabwenzi havachadzokeri kumashure.
Dr. Zembe, pane vari kutaura kuti unity iri kutaurwa iyeZAPU neZANU zapu yakati yakabuda mu unit imomo.
Haina kungobuda chete. Iyo vakutotoka buda icho kwadi kuti vasisimo muzano PF. Ndakubako kuti kumbaka mzao uyu wakagariana pasi navangomona vamugadi. Zvino vangomona vamugadi vachichiri panyika. Saka zvakatopera.